Kusunga vano vari kutengesa mari mumusika mutema kana vasikutedza mitemo yepaauction system hakuna zvakunobatsira nekuti chekutanga ndechekuti hurumende haina capacity yekusunga vanhu vese vari kuparticipata pamusika mutema nekuti mumarket mune vanhu vanopfuura 6 million people vari kutreda pamari dzeforeign currency. Saka majera acho tinawo here anokwanisa kuchengeta vanhu ivava? Hurumende inawo here vanhu vakakwana vanokwanisa kunosunga vanhu?
Ko, chii chiri kupa kuti vanhu vakawanda vanyanyode kuchengeta iwo madhora ekuamerica?
Tese tinoziva munhu woga woga angava murimi akangowana mari yake chete yapinda mubhank aakunoiomesa kunonzi kuchinja mari nekuti Zimbabwe dollar harichina simba. Saka inyika yese kutosunga nyika yeseka hazvigona hazvibudiriri paizvozvo. Nhau iripo ndeyekuti hurumende iri kudhila nemasymptoms. Vanhu vari kuchinja mari pamusika mutema nemhaka yei? Nemhaka yekuti hurumende iri kuprinda mari yakawanda iri kupinda musystem nekubudikidza nekuita macommand programs eagriculture. Izvozvi vanhu vange vachibhadhara varimi tibage nevecotton, right? Vanhu ivava vakawana mari vaakunotenga chii? Foreign currency. Izvozvi season ndapinda ende autanga farming season ya 2021-2022 vanhu vaakutanga kupiwa mainputs but mainputs aya ari kupiwa kumacompanies anonge aizotenga mainputs kuti vaendese kuvanhu asi imwe mari yacho iri kudhaivhetwa kuenda kumusika mutema. Saka culprit hombe panyaya dzekufamba kwemarets ihurumende. Saka kana pane munhu aifanira kusungwa ihurumende ndoyafanira kutanga yazvisunga iyo anosunga vanhu vari kumaketi.
Sei muri kuti hurumende ndiyo ine chitanda muziso?
Nekuti ndiyo iri kupa mbeu yatingati seed yekuti vanhu vaenda kumaketi kunotreda inova iyo iri mari yavari kuvapa. Saka tiri kuti hurumende ngavabude mumaprograms ari command related, right? Market ishande yoga sezvatiri kuona kufodya kunyange kune matambudzikowo ariko ekuti mabhadharirwo aitwa varimi havasi kuvapa pundutso yakanaka asi maketi yefodya haina hurumende mukati. Asi tiri number one ka muAfrica tine chidanho chikuru chacho pasi rese chekurima fodya iri issue yemavalue chain finance. Ndozvifanira kuitika izvozvo.
Asi kavamwe vari kuti vanhu havangangoregedzweka vachiita havo madiro ajojina vachitengesa mari mumugwagwa.
Nhoroondo yekusunga vanhu takabva naya kure kubva musi wa 25 June 2008 pakaitwa price control. MaCEO akawanda akasungwa zvisikamboiti. Asi chii chakazoitika? Zimbabwe ndola yakangokrasha. Kusunga hakuna nyika inotungamirirwa nekusunga vanhu. Nyika inotungamirwa nemagood policies.